manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina gunyana 14 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa voita musangano nemakurukota avo vachivimbisa kugadzirisa zvinhu munyika. Asi vanopikisa vanoti pasina kubatana tariro yavo ichangova zviroto. Mutevedzeri wameya weHarare muzvare kudzai kadzombe vebato reTripoC Vasungwa nemapurisa nhasi. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mapurisa muHarare anonzi asunga vachangobva kugadzwa semutevedzeri wameya weguta reHarare muzvare kudzai kadzombe. Vachipomerwa mhosva yekurova imwe nhengo yezanu PF yavaikwikwidzana nayo munguva dzesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Muzvare kadzombe vanonzi vatorwa nemapurisa epakamba epamalbora. Gweta riri kumirira muzvare kadzombe vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vatenda kuStudio 7 kuti vasungwa uye vati vanotarisirwa kuti vachamiswa pamberi pedare mangwana. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Ngatinzwe hurukuro yataita navabvamo kuti tinzwe zvizhinji.
Vangu chokwadi vatorwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekunzi yakaitika munguva pfupipfupi yapfuura ine chekuita nesarudzo dzanga dziri kuitwa idzi.
Iyi mhosva ipi yavari kupomerwa?
Vari kupomerwa mhosva yekurova. Kana kuti assault pachirungu. Vari kunzi vakazvindikita mumwe vaishuvira kuti vazokwikwidzawo musarudzo idzi kana kubatsiridza vaikwikwidza musarudzo idzi. Vaive rimwe bato. Saka sezvinongoitika panguva dzakadai, kana uchingoona kuti wakwirirwa musarudzo unotsvaka dzimwe nzira dzekuti udzikisire wanga wachikwikwidzana naye ndopaakuzotanga kusimudzwa nyaya dzerudzi urwu. Nekutitaka zvitarisa sarudzo dzakaitwa patove nemazuva akati wandei apfuura inyaya yekuzongosimudzirwa nekuda kwekuti vagadzwa kuchigaro chekunzi vave deputy mayor saka yangewo nzira yekuda kuchidonhedzera mumwe pasi nekuda kwekuti warwadziwa nekukundwa kwakaitwa musarudzo
saka imiwo segweta riri kuvamirira maratidzwo here umboo nemapurisa wekuti hongu pane munhu akamhangara
pari zvino handikwanisi kutaura zvakadzikadzika pamusoro penyaya iyi handokwanisa chete kuzotaura kana nyaya iyi yapinda mukati nedare taona kuti zvafamba sei paichapinda mudare mangwana
saka pari zvino vari mumaoko emapurisa here kana kuti vanzi vanozoenda kudare mangwana
tichiri kutopedzerana nemapurisa pari zvino ndosakanisa kuti ndapa katsunungurika kuti nditaure kuti zvichafamba sei asi chivimbi chachatapiwa ndechekuti kudare kuchaendwa mangwana
Asi iyo vari kuti panyaya iyoyi iwo muzvare kadzombe.
Sekutaura kwandamboita paya inyaya isina maturo havana kuita zvavari kupomerwa izvo yangove nzira yekuda kurwisa pakare hondo yakapera kudhara.
Avanga vari vaJeremiah Bhamu gweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda vaungana muulawayo vachionekana nemutumbi wegamba renyika vaJoshua Malinga avakashaya nemusi wechishanu svondo rapera. Mutoro wedu wenhau kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
VaMalinga vakashaya nechirwere chegomarara vange vari chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmarson Mnangagwa panyaya dzekodzero dzevakaremara. vakamboitawo meya weguta reBulawayo. Vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika vaungana nhasi muBulawayo paurongwa hwekuonekana nemutumbi waMalinga. Vanhu ava vanosanganisira nhengo dzemapato maviri makuru munyika, ZANU-PF neCitizens Coalition for Change. Vanhu vapinda muurongwa uhu vanosanganisira meya mutsva weBulawayo vaDavid Coulthard vebato reTCCC uye imwe nhengo yebato iri vaDaniel Molokela vanove mumiriri wedare reParamende kuHwange Central vange varipowo. Vakambo wegurukota rezvo vakarwa hondo, retired Colonel Chingadhuwe vabatanawo nevamwe kuchema vaMalinga. Vachitaura parufapa, gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo amai Judith Ncube vati nyika yarasikirwa negamba.
Was a champion in propelling the rise of special interest groups in public policy and national development.
Mekezo rwegamba rwavapiwa runobva mupabasa guru ravakaita munyika yedu. Mufiwa iveyeshasha mumabasa ekurwira vanhu vakaremara mubudiriro yenyika yedu.
VaMolokele avo vanoshandawo munyaya dzekukurudzira kodzero dzevakaremara varumbidza vaMalinga segamba mukurwira kodzero dzevakaremara.
Munhu akashanda zvikuru panyaya yevanhu vakaremara muchingo vatinoti vanhu vana madisability. Akatanga achishanda kuJaros Giri akazoshanda nemaorganizations akasiyana siyana akazoita senator weParliament of Zimbabwe. Saka nhasi tatirega tiperekedze gamba renyika tichibonga mabasa akakanaka akaita achishandira vanhu veZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vari vesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vati mufi asiya vende rakakura.
Ndingangoti kuti siya kwakaita vaJoshua Malinga chakava chibhakera chakabatanidza nongonya neshaya, nekuti takatarisa kodzero dzevakaremara munhu aiva nekurudziro kazhinji kazhinji kunesu vechidiki. Munhu aiva neshungu dzekuti vanhu vakaremara vararamewo upenyu hwakanaka. Munhu akashanda kwete muno muZimbabwe chete, nekune dzimwe nyika dzakatikomberedza, kunana South Africa, kunana Zambia, munhu aitozivikanwawo nekurwira kodzero dzevanhu vakaremara.
Vatiwo vaMalinga vainge vasiri munhu aingoita zvekutaura chete.
Kwete kurwira mukutaura chete, asi mumaitiro avo nemukukurudzira kwavaiita isu vechidiki kunyanya kuti tisunge dzisimbe kana tichida kuti kodzero dzevakaremara tinge tichikwanisa kudzirwira.
VaMalinga vakaitwa chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzekodzero dzevanhu vakaremara, uye kubva muna 2018 kusvika muna Nyamavhuvhu 2023 vanga vari seneta. Vakamboshanda sameya weBulawayo uye vakambosarudzwa kutungamira sangano reDisabled Peoples International. Vakashaya vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe, uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru vakati wandei. Papera urongwa hwanhasi, mutumbi waMalinga wabva watakurwa kuenda kuHarare, uko vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana paurongwa hunenge huchitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumarinda eNational Heroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa hwehurumende yavo hwemakore mashanu anotevera, vachikurudzira makurukota avo nevakuru vakuru mapazi nemakambani ehurumende kuti vave varanda vevanhu uye kushanda zvakasimba mukusimudzira upenyu hweveruzhinji munyika. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, vachiti hurumende yava Mnangagwa inoita zvehumbimbindoga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemakurukota, vatevedzeri vavo uye vanyori vemapazi nevakuru vakuru vemakambani ehurumende, vaMnangagwa vati vana veZimbabwe vanofanira kuve neupenyu hwakanaka, vachiti zviri mumaoko evakuru vehurumende ava.
The second time of the second republic must therefore reflect our determination to leapfrog the socio-economic development.
Chikamu chechipiri chehurumende yedu chinofanira kuratidza chido chedu chekusimudzira upfumi nemagariro evanhu, kuvandudza upfumi nemaindustry zvichionekwa nekusimukira kwemararamiro evanhu.
Zvirango zveupfumi zvavati zvakatemerwa nyika hazvifaniri kudzorera kumashure nyaya dzebudiriro munyika. Asi vanonzi vakatemera zvirango izvi kusanganisira hurumende yeAmerica, vanoti hazvina kutemerwa nyika yose asi zvakatemerwa vamunangagwa nevashoma muhurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ine zvirongwa zvakawanda zvekuti vanhu vagare zvakanaka, zvakaita sekuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe. Asi nhengo huru muCitizens Coalition for Change, Senator Felix Magalela Mafa Sivanda, vaudza Studio 7 kuti havaoni dare remakurukota vamunangagwa richisimudzira upenyu hweveruzhinji.
Iri kungorangidza inonzi nepotism, kuzadza nevana nehama nevanhu vasingazivi nevamwe vasina kutsarwa. Zveiyi kabhineti mahumbwe chaiwo, nokuti haizi pamutemo. Nyaya dzichiri kubikwa nesadhak iwo wamanya ndokuisa kabhineti.
Vanoongorora magariro evanhu vakazvimirira uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Justice Network vatendai Ruben Mbofana, vati vavaoni zvizhinji zvichabatsira vanhu zvichaitwa nehurumende yavamunangagwa.
Hurumende iyi yatambudza vanhu. Vanhu vari kugunun'una. Hapana chitsva chavangataurire kumakurukota avo kuti itai zvakati. Kazhinji futi makurukota arima angobviswa apa achiswa apa. Vamwe vana Muturi Ncube vanovaiwo minista veupfumi hwenyika varamba varipo, asi varivo vaita kuti vanhu vemuZimbabwe dhora remuno ravakadzosa iroro ritotwedzera matambudziko emuno muZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinhu zvifambe munyika, vamunangagwa vanofanira kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika idzo dzisina kumira zvakanaka pari zvino.
Saka nyaya yepolitical environment iri kunzvisisa inyaya inoti igadziriswe nechimbi chimbi kuitira kuti mamaprograms ese akafanana na Vision 2030 egovernment ange achikwanisa kusvikika.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano relabour economic development research institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vatiwo pane matambudziko akawanda anoda kugadziriswa upfumi husati hwagadzikana. Vakafanobata chigaro chasechigaro wesangano rinomirira vakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaEthan Mativela vaudza Studio 7 kuti tariro yavo ndeyekuti hurumende ichanzwa pfungwa dzemunhu wese kusanganisira varwi vehondo yerusununguko.
Tinenge tichida kuti tive tirimo tichiinfluensa the kind of development inenge chiti.
Vamunangagwa avo vava nemakore makumi masere nerimwe chete ekuberekwa vanoti vanoda kuti nyika ikwanise kuzadzikisa muono wayo pasi pechirongwa chavo chevision 2030. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Gurukota rinoona nezvevashandi richangobva mukutora mhiko vaJulai Moyo vabva vangotanga basa vachisangana netsamba yenyunyuto kubva kune rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. Varairidzi vanoti vari kuda mari yemuhoro inodarika chiuru chimwe chete nemazana maviri emadhora ekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube vanogara vachiti vanotanga vamboona kuti muhomwe wehurumende makamira sei vasati vawedzera mari. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru weAtuz Varobson Chere.
Tanyorera tsamba kune gurukota izva rinoona nezvepublic service, labour and social welfare waJulai Moyo.
Ko iyi tsamba iyi vachere?
Tsamba iyi ndeyekuvakorokotedza mukupiwa ministry hub nowainoona nezveduisi washandi tovakorokotedza nekuti ndo vatichange tichishanda nawo. Ende tsamba iyi haisi pakungokorokotedza chete, iri pakutaura zvekare zviriko kuministiri panguva ino zviri kuda kutogadzirwa nechimbi chimbi.
Ndezvipi izvi mungapa muenzaniso?
Zvakafanana nenyaya yemuhoro, nyaya yemaconditions of service. Saka tsamba iyi tanga tiri kuvakorokotedza nekuvaudza kuti tine nyaya yemuhoro itoripo yakabvira paine gurukota rakanga ririko kumashure iro rataisashanda naro zvakanaka nenyaya yekuti igurukota ranga rine hunyire iro raichinja mitemo yezvevashandi munyika zvinova zvisiri pamubumbiro riri rogari risingakonsa kuti vashandi. Saka tsamba iyi tavaudza vaJulai Moyo kuti isu sevashandi tinotarisirwawo kuti tichange tichishanda zvakanaka nekuya kwa waita tinotarisira kuti mabumbiro redu nemamwe mastatutory instrument risati zvange zvaalainwa zvinge zvigadziriswa nekukasika uyezve nekuti kumbira kuti tinge tichisangana nekukasika.
Chinangwa chemusangano wechimbi chimbi wamuri kuda uyu ndewe kuti muite sei chaizvo?
Tiwaudze matambudziko ese aripo kuti tinge tichimagadzirisa tichienda mberi nokusokuuya kwawaita kuministry ye public service and social labor and social welfare.
Saka vakasatambira zvichemo izvi kana kuzvigadzirisa munenge motora danho ripi?
Pari zvino hatisati taakutarisira kuti pamwe tingangotadze kushanda zvakanaka negurukota rauya. Nekuti sekuwa kurukotedza vataita nekuwaudza zvagara zviripo matambudziko agara aripo. Asi kana vakange vazodawo kutora gwara rakatora mumwe rimwe gurukota raivapo wapo mazima tinoona kuti kushanda kwedu kutange kuchinetsa zvikuru. Saka tinozvishandisa nzira dzose dziri pabumbiro remutemo.
Chinangwa chenyu chiri cheyapa?
Chinangwa chedu kuona kuti zvido zvevashandi zvagadziriswa munyika here, matambudziko evashandi agadziriswa here maringe nezviri mubumbiro redu remutemo, tichiita zvese zviri pamutemo. Saka tinouimba kuti avo vajulai moyo vachange vachishanda nesu zvakadaka mukugadzirisa izvi. Asi pakazova nematambudziko mukugadzirisa izvi ndipo patinotanga kunge taakupokana, taakutora nzira dzakasiyana siyana kugadzirisa matambudziko aya.
Munyori mukuru wesangano revarairidzi reAtus vaRobson Chere vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Dambudziko rehuori hunotyisa munyaya dzekucherwa nekutengeswa kwegoridhe munyika rinonzi riri kuramba richipararira zvodzosera nyaya dzekugadzirisa upfumi hwenyika kumashure. Asi rwendo runo mapurisa ayo akaparura chirongwa chinonzi Operation Chikorokoza ngachipere anonzi azvipira kugadzirisa dambudziko iri. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti pagore Zimbabwe inorasikirwa nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni maviri emadhora ekuamerica kana kuti US$1.2 billion kuburikidza nehuori pakutengeswa kwegoridhe chete. Asi mumashoko kuvatori venhau mapurisa akati aparura chirongwa chekusunga vanochera goridhe risiri pamutemo uye akatosunga vanhu 75 paEvington Mine kuChegutu mudunhu reMashonaland West. Mukuru wemapurisa anoona nezvezvicherwa District Assistant Inspector Richmond Tapera vanoti pane vakasungwa ava vaviri ndivo vakamiswa pamberi pedare sezvo vainge vaine zvinoshandiswa mukuputisa matombo pakuchera goridhe kana kuti explosives.
Pangwana maexplosives vamuenda vazokubatira mafaiti.
Pane vakabatwa panonzi pane vanhu vainge vaine ivhu rainge riine goridhe kana kuti gold ore rinoreva matani mashanu. Asi vaimbove mumiriri wechegutu muparamende vaDexter Nduna vashora mamwe mapurisa kuti anoita zvehori achirega vamwe vanhu vachichera goridhe zvisiri pamutemo pamugodhi uyu.
Vanhu vanongopinda sakaomuchinda vatodzipaakawana zvavanowana ipapo mana vazoipa kudai oita zvokuti anombosunga vanhu vomborejera.
Hatina kunzwa kumutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati panyaya yehori iri kupomerwa mapurisa sezvo vati vari mumusangano. Mukuru weCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti chirongwa cheOperation Chikorokoza ngachipere chakatanga mugore ra2006 asi hachisi kupera nekuda kwehori uye nekuoma kwaita upenyu.
Hurumende yacho ndo iri kutoita chigombiro chekuti vanoregera vanhu vachichera. Kana vaona kuti vanhu vachera vane goridhe vanoenda kunovabvutira vombunikidza kudzero dzavo, vovatorera goridhe ravo, vovatorera mavhu anenge aine goridhe. Ukanotsvaga kuti ivhiro rerinozoenda kupi unoona kuti rinenge rakuenda kumamiu evanhu vari connected kune vanhu vanenge vari kutonga.
Mungu anochera goridhe risiri pamutemo ada kuzivikanwa nezita rekuti Gweja anoti kazhinji vakawana migodhi zvinotora nguva kuti vawane magwaro ekushanda zviri pamutemo. Asi mumwe anochera goridhe muzvari Chiedza Chipangura vanoti dzano ratorwa nemapurisa rakanaka sezvo vanhu vachifanirwa kutevedzera mutemo.
Nokuti senyika hatingaite mazvake mazvake wadatura. Asi zvinosuwisa pachidano izvi ndezvekuti hurumende zvekare kuburikidza neMinistry of Mines ndiyo inofanira kunge ichipa vanhu ava pekuchera.
Nyaya yekugadzirisa zvinhu pauri munyaya yegoridhe yave mumaoko egurukota idzva rakatora mhiko nezuro vasoda zhemu. Vazhemo vaudza Studio 7 kuti pari zvino havana zvizhinji zvekutaura sezvo vachangotanga basa.
Hakuna tato occupy the new offices. We are still handing over to one another. You are also taking over your functions. Saka kana kuine maoperations anga agara ariko.
Gore rino nepenyero yeAl Jazeera yakabudisa pachena kudiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika richienda kuDubai. Vakabatwa mumambure enyaya iyi vanosanganisira vakuru vehurumende, asi hurumende inoti uku kwaida kungoisvibisa. Vamwe vanochera goridhe vari kupomerwa mhosva dzeori mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina. Asi muzinda weChina unoti dzimwe nguva zvizvarwa zvenyika iyi zvinongopomerwa mhosva dzenhema. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze Chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Nyaya dzekusungwa-sungwa pamwe nekushungurudzwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change pamwe chete nevanorwira kodzero dzevanhu dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika kunyange hazvo sarudzo dzadarika. Vanopikisa veCCC vanoti kana vakaenda kunomangara nyaya dzekushungurudzwa nenhengo dzeZANU-PF kumapurisa ndo vanopedzisira zvakare vabva vasungwa ikoko, asi veZANU-PF vanenge vavashungurudza vachisiyiwa vachiita madiro ajojina. Dzimwe nhengo dzeCCC dzinonzi dziri kupambwa nevanofungidzirwa kuti vasori dzichiitwa kafira mberi, asi veZANU-PF vanoramba zvipomerwa izvi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro veCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU-PF kuBritain Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti sei vari kuchema-chema sebato.
Uri kutonyatsoona kuti dzinhu takatorongwa takatogarirwa pasi kuti mamembers of parliament eCCC anofanirwa kusungwa. Isu tiri kuona kunge ZANU-PF iri kuda kutsvaga kuti ikwanise kuwana 2/3 majority yayo muparliament. Saka vanoitei? Vanosunga vanhu vedu, vanovapa mhosva dzavanenge vasina. Pese pavanongosunga vanhu, mukatarisa pavakasunga vaJob Scala, hapana mhosva iripo nanhasi. Havasati vapedzerwa nyaya dzavo. Iko zvino taona Honorable Maureen Kademaunga vachisungwa, voburitswa futi pasina mhosva yavanenge vapiwa. Nekuti vanenge vangosungwa futi pasina mhosva, iko zvino tiri kuona Honorable Siziva vasungwa futi, hapana mhosva yavanenge vakapara. Ipapa patiri kutopinda tinotonzwa kuti deputy mayor wedu akansela Kudzi vabva mukusungwa izvozvi. Saka unotongoona kuti inyaya yakatogarirwa pasi navamunangagwa neZANU-PF. Totoziva kuti isu hakuna munhu anosungwa vamunangagwa vasina kutaura kuti ngaasungwe.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavhaza.
Aiwa, zviroto zvinongotaurwa hazvo, zviroto. Chokwadi ndechekuti kana munhu achinge asungwa haasi kusungwa neZANU-PF, haasi kusungwa navamunangagwa. vamunangaga havatoziva kuti kune asungwa munhu anosungwa nemapurisa nekuda kwekuti pane fungidziro yekuti atyora mutemo kana tikatarisa mutemo mamiriro avakaita hausungwe nekuti watyora mutemo unosungwa nekuti pane fungidziro yekuti watyora mutemo ndosaka pachirungu chinzi you are suspected you are a suspect kana wamudare unonzi uri kupomerwa mhosva hainzi une mhosva asi kana nyaya yazotongwa ndopaunonzi une mhosva zviri kutaurwa navazvokora zvekuti tiri kuedza kutsvaga 3/3 majority nekusunga vamiririri vemaconstitutions avo aiwa hatisi chokwadi nekuti dai taitsvaga izvozvo taisunga kai kumaruzevha kwatoza tinogona kuwina igaro ziva kuti mumaguta umu triple c yakasosa munyama wayo imomo wekuti titori nemunyama wekuti vanongowina vachingotiurayira maguta edu saka hatina chikodzero chokuti tati patinoza kana takaita mabielections mutaundi zvakatongotiomera kusungirira mari pagumbo rengwena uyezve hatisi kutarisira kuti tida kuchinja constitution 2/3 majority inongodiwa chete kana tichida kuchinja constitution
vadzokora
regai ndidzidzise gweta iri rinonzi Dr. Mavaza mutemo mutemo unotaura kuti iwo you investigate and then arrest. You don't arrest, then investigate. Asi tinoona isu ZANU PF inoshandisa kuti kune vanhu vezanu vanotaura kuti vanotanga vaferefeta nyaya vozosungwa ndosaka muri kuona vamohadi izvozvi vakadzoserwa pavice president kunyange vakakanganisa kodzero dzemadzimai kodzero dzevana vadiki tozotarisa kuti kana vaenda kutriple c mutemo unenge wachinja vanenge vaakutanga vasunga munhu vozoferefeta asi pasi rose tinoziva kuti mhosva inotanga yaferefetwa
Dr. Mavaza ndodzokawo kwamuri imiwo sezanu pf kana kuti sehurumende iri kutonga pane zvamungaitawo here kumisa idzo nyaya dzekupambwa kwevanhu nekungosungwa kusina tsarukwana kwatiri kuona kuri kuitika
chekutanga ndechekuti zanu pf inokurudzira kuti munhu apara mhosva yake ngaasungwe kunyange ari vebato ripi ende hatikwanise kuti munhu asasungwe nekuti ndove triple c vanozochema kusadiki kana kuunited nations kana kupi vagara vanochema tinoziva ndo magariro avo uyezve sebato rezanu pf tagara tiri vanhu vanotedzera mutemo hatina mukana kana nguva yatinombonyebera vanhu kana kuti makapara mhosva munodzivirwa nezanu pf zanu pf haidzivirire vapari vemhosva zanu pf inokusiya kutotarisana nemhosva yako
vadzokora sebato mune zvamungatarisirawo here kana kukurudzira kuti hurumende iite
hurumende ngaiite basa rayo hurumende haisi yevanhu vezanu pf kana hurumende yaiswa kana minister of home affairs aiswa ari kumiririra vana vese vezimbabwe saka tinotarisira kuti vachaita basa ravo vagoprotekta vana vese vezimbabwe semhiko yavakatora pavakaita chiinaugiration chavo chekubirira
havanga vari nhengo yebato retriple c vari sachigaro mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari parunare kunorth dakota muno muamerica nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yezanu pf Dr. Masimba Mavaza vari parunare kubritain nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk women's round table na 8 PM nhasi tine hurukuro nemadzimai nezvemadzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika nekuti vari kuwaniswa mikana yakafanira here zvichienzaniswa nevanhurume kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoita musangano nemakurukota avo vachivimbisa kugadzirisa zvinhu munyika asi vanopikisa vanoti pasina kubatana tariro yavo ichangova zviroto mutevedzeri wameya weguta reHarare muzvare kudzai kadzombe vebato retriple c vasungwa nemapurisa nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai muna Praxidus Jeremiah.